Izvi zvakataurwa nemukuru mubazi rinoona nezveutano mukanzuru Dr. Prosper Chonzi nezuro kuparamende vachipindura zvichemo zvakaendeswa kuparamende nesangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association CRA. Dr. Chonzi vakati kanzuru yavo inoda kubatsira munhu wese anoenda kuzvipatara nemakiriniki avo asi havana zvikwanisiro.
Challenge yedu ndeye staff. Hatina vanhu vari trained vanokwanisa kuti vaite basa irori. You cannot get a registered generalist to be booking a patient, an antenatal, delivering the patient and following them up, asina the requisite training. So the ones vakatrainwa vacho hatina. As we speak, we don't have. The few that are there, ndovatototi vaende kumapoliclinics ikoko. But ivo vacho vari kutorwa futi vachienda kudiaspora, ivo vacho vari kutorwa futi vachienda maprivate within the country, within the region and outside.
CRA yakaisa chichemo kuparamende kuti madzimai ari kubatsirwa panze pamakirinika uye kuti mumwe makirinika anenge akavharwa uye dzimwe nguva vanobhadhariswa chioko muhomwe nevashandi vekanzuru kuti vakwanise kubatsirwa mumakirinika aya. Dr. Jones vakati makirinika ange akavharwa nekuti kanzuru haina mari nevakoti vane unyanzvi hwekubatsira madzimai akazvitakura. Vakati zvinhu zvakaoma mumakirinika ekanzuru zvekuti mamwe madzimai anenge aenda kumakirinika aya anotombodzorerwa kumba.
The problem now is where we are talking about Sarambita Shaiji service. But the nurse what you are with, E1, I think Anita, they can only see so many patients. They cannot then say, in any dreaminess, I see 70 patients. Their chances of making mistakes, akawanda. Their chances of missing certain things, akawanda. That's why you find with your time is more than a service such as Tumbawana.
Dr. Chonzi vakatiwo nekuda kwekushaya mari kanzuru haisi kukwanisa kupinza basa vamwe vakoti vachiti kunyange vakakwanisa kuvapinza vanosiya basa nekukasika vachienda kunze kwenyika kana kuzvipatara zvakazvimirira uko vanoti vanopiwa mihoro iri nani. Vakati kunyange hazvo vakapiwa mvumo nekanzuru yekuti vapinze basa vakoti 200 nevapfumbamwe 279 vakakwanisa kupinza basa vakoti 36 chete sezvo vakoti vasade kushandira kanzuru. Asi dzimwe nhengo dzeparamende dzakaita sava Joseph Chinotimba veZanu PF dzakati zviri kuitika hazvina kunaka kuti madzimai anozvarira kunze kwemakirinika.
People are very clear. Zviri kutaurwa zviri very clear kuti vanhu vari kuberekera panzvimbo dzavanonga vakavhara netsvimbo dzimwe dzinenge dzavanenge vachiri kuti kana tavharirwa mapoliclinics marivo ndo munoberekera vanhu. Vanhu vakaenda kundosununguka. They need mabhazi kuenda kuHarare.
Dr. Jones vakati vanotambira zvichemo zvevagari asi vakati zvichemo izvi zvinoratidza dambudziko guru riri muHarare rinofanira kugadzirwa nekanzuru pamwe nehurumende. Vakatenda kuti kune uori huri kuitika uye vakati izvi zviri kuitika nekuti vakoti vashoma asi vakati vari kutora matano.
Saka zviri kuzoitika panze pamanje pamaclinics paya ndekuti vanhu vari kunomira panze paya because one hatina mamidwives, two hatina zvimwe zvinhu vakunoitisa. Do you know what service kana iri kungwanirwa so panoitika uori. Tikutozviziva kuti pane ari kubhadhariswa vanhu $25 panze apa vowedzera mamwe ma15 voti kuti uonekwe nhasi kuti ubhukwe nhasi tipe $40 ndopamurira. That's why ndikuti we cannot say no tune zvamukutaura. These are very pertinent observations. We have heard them, we have seen them, we have sent in internal audit. Chinonetsa ndechekuti these things are not reported real time. Zvinotora nguva vanhu vanozoenda. After that,
mumwe mugari wemuHarare amai Prudence Hanyani vaudze Studio 7 kuti vanotarisira kuti mudzimai wese anenge aenda kukirinika abatsirwe zvisinei nematambudziko akatarisana nekanzuru.
Kana munhu abhadhara ngaawane sevhisi yake inoita seinhu inomukwanira inoenderana nemari yaabhadhara, kwete kuti ndasvika pakiriniki ndoudzwa kuti amtend back nemari isinda vari kupaiwa yekuti hatina mawedding wise, hatina zvokushandisa zvakakwana. Ivo sekanzuru ngavasose zvinhu zvakakwana nekuti tiri kubhadhara. If it was free kukliniki ka, then you would understand kuti service ndaipiwa mahara.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa mukirava Ruben Akili vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo kanzuro yakatarisana nedambudziko rekushaya mari inofanira kuisa utano hwevagari pamberi vachiti vakoti vashoma varipo vanofanira kuita basa nemazvo.
Saka netinoita sekuti kanzu reguta reHarare inge ino prioritize kana kuti kuisa nyaya dzekubarwa uye zvenyaya dzezveutano pamberi nekushandisa zvakanaka mari. Ndofunga nyaya yemari kutrade fair minister takanzwa kuti mari iyo yange iri mari yakawanda zvikuru zvekuti hatitarisira kuti mari inodyiwa nemazuva mashanu chete, asi mari iyoyo mukatarisa kuti yaikwanisa kungobhadhara vashandi vezveutano ivavavo.
Kanzuru yeHarare ine zvipatara nemakiriniki 42 uye inofanira kunge ine vakoti churu nezana nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 1152, asi pari zvino ine zvikamu mashanu kubva muzana kana kuti 50% zvevakoti ava chete. Vakafanira kubata chinzvimbo chamabharani mukuru wekanzuru vapakamile mwoyo vakati kanzuru ine dambudziko remari, vachiti pari zvino iri kuwana zvikamu 40 kubva muzana zvemari yainofanira kuwana pamwedzi wega wega. Vakati kana zvinhu zvakanaka, zvikamu 50 kubva muzana zvemari dzeutano inofanira kubva kubhajeti rekanzuru, zvikamu 25 zvobva pamari inobhadharwa muzvipatara uye inenge yasara yobva kumasangano anobatsira. Vaakili vanoti hurumende inofanira kutevedza bumbiro iro rinoisungira kuti ipe zvikamu 5 zvebhajeti renyika kumakanzuru, vachiti izvi zvinoderedza matambudziko emari mumakanzuru. Vamwewo vakatiwo kanzuru ine urongwa hwekuvaka zvimwe zvipatara zvikuru muguta kana kuti madistrict hospitals, asi pari zvino haina mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.